Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 12/2023 makateerera ku Studio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa rinoshevedza mumiriri weAmerica munyika iyi pamusoro pemashoko ake ekuti South Africa yakatengesera Russia zvombo muchivande. Bazi rezvemari rinoparura hurongwa hwekugadzirisa matambudziko ari kukonzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Pasi rose rinobatana mukucherechedza zuva revakoti reInternational Nurses Day, vakoti munyika vachikurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya dzemihoro nemashandiro avo. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa rinoti rashevedza mumiriri weAmerica muSouth Africa vaRuben Brigade pamusoro penyaya yavo yekuti nyika iyi yakapa zvombo kuRussia. Izvi zviri kuuya panguva iyo bazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica reUS State Department rakazivisawo nezuro kuti rinotambira danho reSouth Africa rekuti iri kuongorora nyaya yekuti nyika iyi yakatengesera Russia zvombo muchivande. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mumiririri weAmerica muSouth Africa vaBridget nezuro vakapomera nyika iyi mhosva yekutengesera Russia zvombo muchivande zvekushandisa muhondo yayo neUkraine izvo zvavakati zvakatakurwa nengarava inotakura zvinhu Lady R iyo ine chekuita nekambani yakatemerwa zvirango. Ngarava iyi inonzi yakamira muchivande pachiteshi chengarava chiri pedyo neguta reCape Town muna zvita gore rakapera. VaBridget vakati America ine chokwadi chekuti midziyo yemauto yakaiswa mungarava Lady R ndokuendeswa kuRussia. Vachitaura nevatori venhau nezuro vaBrigati vakati kubatsira kweSouth Africa nezvombo kuRussia inyaya yakakura uye havaoni sekuti yati yagadziriswa kusvika pari zvino.
The arming of Russia by South Africa with the vessel that landed in Simonstown is fundamentally unacceptable. We are confident that weapons were loaded onto that vessel and I would bet my life on the accuracy of that assertion.
Asi mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa vakati ongororo yekushanya kwengarava yekuRussia iyi kumuzinda mukuru wemauto enyika yavo yakanga yatoparurwa mushure mechitiko ichi vachibatsirwa nenyanzvi dzekuAmerica. VaRamaphosa vanoti izvi zvakaitika vaBridget vasati vataura kumusangano wavo nevatori venhau nezuro. VaRamaphosa vakataurawo nezuro mudare reparamende vachipindura mubvunzo wekuti zvii zvavari kuita nezvenyaya iyi uye wakabvunzwa nemutungamiri wevamiririri vemapato anopikisa vaJohn Steenhuisen.
The matter is being looked into and in time we'll be able to speak about it.
Hurumende yeSouth Africa yakataura kakawanda kuti haina kwayakarerekera muhondo yeUkraine neRussia, asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheTswana University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vanoti zviri kuitika zviri kuratidza sekuti South Africa yatora divi reRussia muhondo yayo neUkraine.
Kunenge kusamira zvakanaka kweukama pakati peUnited States of America neSouth Africa. United States of America yakambotumira nhume kuno South Africa kuzama kuti South Africa isatore divi reRussia kana kuti inge ichitora divi reUkraine kupahondo iri pakati peRussia neUkraine. South Africa yakaramba ichiti aiwa isusu hatina divi ratinorerekera.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanupf vachiitawo zvidzidzo zvepamusoro paHoward University muno muAmerica vaKelvin Manduna vanoti vakashamisika nemashoko avaBridget aya.
mashoko ataurwa neAmerica atishamisa atikachamadza zvachose nekuti taona kunge kutaura number one zvisina diplomacy kuda kuyanika imwe nyika iri sovereign de ambassador kana vanga vaine maaccusation avada kuita neevidence nema V11 avo tatiti zvinokodzera kuti vataure ne foreign affairs yeSouth Africa vane machannels avo ekuengage imwe nyika zvisina kuvayanika kuzve kuvachiita mhere yakadai.
Munandira, South Africa yakatambira gurukota rinoona nezvekunze rwenyika yeRussia vaSergei Lavrov munyika iyi pakaitwa hurukuro dzakapomera nyika dzekumavirira mhosva yekukonzera hondo pakati peRussia neUkraine. Nyaya yezvombo iyi inonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi inogona kuve nechekuita nekudonha kwaita randi remuSouth Africa pamusika wemari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Dini Evans Zininga.
Apo mari yemunyika iri kuramba ichishaya simba kana ichienzaniswa nedhora rekuAmerica panguva yekukwira kwemitengo yezvinhu kuri kuenderera, bazi rezvemari ratora matano ekugadzirisa matambudziko aya, asi vamwe vanoongorora zveupfumi vachiti hazvina zvazvinobatsira. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvemari muzvinafu ndomutulinqube vanogarotaura kuti upfumi hwenyika huri kukura uye maindastiri ari kuwedzera kushanda, izvo vanoti zvave kuita kuti zvikamu makumi manomwe kubva muzana ezvinhu zviri kuwanikwa muzvitoro zvive zvigadzirwa zvinobva munyika. Asi muchiziviso chavakaburitsa nezuro, vanqube vakabvuma kuti dhora remunyika riri kuramba richishaya simba uye mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru kukwira, izvo zvaita kuti vatore matanho anosanganisira kuti zvimwe zvinoshandiswa nevanhu zuva nezuva zvipinzwe munyika pasina kubhadhara mitero. Vanqube vakatiwo makambani achabatirwe zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvemari yekunze yaanenge awana muno. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Nqube vati zvakanaka kuti hurumende inoramba yakasvinurira kugadzirisa zveupfumi munyika.
Yakanaka kumaconsumers kuti inogona kuunza maproducts akachipa, asi ine long term inenge iri negative nekuti tinogona kurasikirwa nemabasa.
Vanqube vaenderera mberi vachiti
vakawanda vari kufungidzira kuti mari paino circulator inenge yabva paprinting machine. Haisi kusapota nemaproducts, haisi kusapota negolide, imari zvayo yokuti pavanenge vadira kudira mari mumarket vanongoprinta mari. Hapana munhu anoitrusta.
VaDanford Mtashu vanove mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vati vanotambira matanho atorwa nebazi rezvemari vachiti achabatsira kudzikamisa upfumi hwenyika.
Danho richabatsira voruzhinji avo vanga vachipunyaira kubudikidza nekukwira kwemutengo imwe yanga ichikwira zvisina tsarukano, uyewo kuhesurwa kwaitwa mari yanga ichiripirwa kana vemabhizimusi vachibhenga mari yekunze iyo yanga iri 15%. Zvichabatsirawo kuti vemabhizimusi vakwanise kuti mari yavanenge vawana pakutengesa zvinhu zvavo vaiendese kumabhanga.
Vamutashu vatiwo hurumende inofanirwa kunyatsoongorora mashandisirwo anoitwa mari yekunze nevemabhizimisi vanotenga mari iyi pamusika weReserve Bank of Zimbabwe. VaVincent Chakunda, mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro zvepamusoro uye muongorori wezveupfumi, akazvimirira. Vanotsigira maonero ekuti hwaro hweupfumi hauna kumira zvakanaka, vachiti izvo zvinokonzerwa nekusave nemitemo yakajeka.
Isu tikaita karenzi yokuti tichiti itore itore, but vanhu vachitadza kuti havasi kuifarira ka, tinotofoira nokuti ikonomi zhinji inoitika pasina chokutanga hurumende ningespo. Tikanyaya kuda kumanikidzira tinopedzisira tisina magudzu masherofu. I think mukatoona tichasvika panhu pokutoti hurumende yoramba ichikokurudzira kuti munhu unogona kuimpota.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zveupfumi variwo muongorori akazvimirira vaFelix Chari vatsigirawo maonero ekuti dai mari yemunyika yambosendekwa parutivi.
Mazvina bhizimisi vachichaja mapurize avo nhasi havasi kushandisa reti ririkonasi. Vari kushandisa reti ravari kufunga kuti rinenge riripo mangwana kana kuti rinenge riripo vhiki rinotevera. Naizvozvo ndinoona kuti nyaya yekushandisa US dollar ichabatsira sezvo panenge pasina rimwe currency ratinogona kunge tichikombeya naro tichishanda ne-one currency.
Pakadzorwa mari yemunyika mugore ra2018, hurumende yakati mari iyi yaiva ine huremu hwakainzana nedhora rekuAmerica. Asi mushure menguva pfupi, mari yemuno yakatanga kushaya simba kusvika pari zvino, apo huremu hwayo huri kuramba huchiondomoka zvisinei nematanho akasiyana-siyana ari kutorwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Nasi pasi rose rabatana mukucherechedza nekupemberera zuva revakoti reInternational Nurses Day, iro rinocherechedza mabasa anoitwa nevakoti muboka rezveutano, hurumende ichikurudzirwa kuti itore matanho kugadzirisa matambudziko akatarisana nevakoti munyika. Vakoti vanoti izvi zvinokwanisa kuita kuti zvimise kubuda kwavo munyika vachinotsvaga maforo manyoro. Dingindira regore rino rinoti our nurses our future, zvichireva kuti vakoti vedu remangwana redu. Studio 7 yaedza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe divi rehurumende, asi vati vanga vakabatikana uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo.
Nhasi izuva redu sana mukoti izuva ratinocherechedza, ratinokoshesa zvikuru, endi gore rino zuva iri rauya apo tichipembera nekufara kuti denda reCOVID-19 rava iro radzikira pari zvino. Saka tiri kufara. Mukufara imomo tine kusuwazve zvakare nekuti tinana mukoti vakarasikirwa noupenyu panguva yeCOVID-19 vakati wandei. Endi izvi zvinhu zvinotirwadza zvikuru. Tinoda futi kuti titi pazuva ranhasi gotenda vana mukoti vese vari munyika medu nebasa guru ravanoita, kunyangwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya yemuhoro dzavanohora.
Tiri kuona kuti zuva iri riri kuuya panguva iyo vakoti muZimbabwe muri kuchema-chemawo nenyaya dzemihoro. Zvii zvamungataura tichitarisawo mashandiro evakoti?
Tiri kuchema-chema nenyaya yemari yatinotambira. Chiri kuitika muno muZimbabwe ndechekuti mari dziri kuhorwa nana mukoti ishoma-shoma, dziri pasi. Endi mari iyi kunyanya yedu yemuno iri kuramba yechidonha, iri kuramba yechiluza value. Zvinova izvo zvinoita kuti painotambirwa panana mukoti vatadze kukwanisa kutenga zvinhu zvinoita kuti vararame mwedzi wese. Zvinoreva izvo kuti ivavo achaita matambudziko achanetsa kuti vachapedza sei mwedzi vachienda kubasa, vachakwanisa sei kuendesa vana kuzvikoro. Saka tiri kuti isusu kuhurumende tichicherechedza zuva iri rana mukoti, tiri kukumbira hurumende kuti kudai yatarisa muhoro unotambirwa nana mukoti.
Vanga vari mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo vari parunare muHarare neStudio 7. Madzimai anorarama neurema anoti achiri kusangana nematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira kutorwa sevanhu vasina maturo munyaya dzezvematongerwo enyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare kumusangano wavakokera madzimai anorarama neurema hwakasiyana-siyana, mukuru wesangano reDeaf Women Included amai Agnes Chindimba vati kodzero dzemadzimai aya dziri kutyorwa sezvo ari kutarisirwa pasi munyaya dzezvematongerwo enyika nokuda kwokuti vane urema.
Nyangwe vakada kunzi vaparticipate kuti vaitewo macommunity leaders kana kuti vaitewo macouncelar, vaitewo maMP, vanhu vanowanzovashora neurema hwavo.
Amai Chindimba ava vasinganyatsogona kutaura zvinonzwika vawedzerawo vachiti nyaya yemhirizhonga ine chekuita nesarudzo inokonzerawo kuti madzimai anorarama neurema akawanda asada kuita zvematongerwo enyika.
Mhirizhonga inotinyanyei, saka zvinenge zvakaomera vanhu vanorarama neurema kuti vazokwanisa kuchiwanikwa munzvimbo dzakadaro.
Amai Faith Mbofu avo vanogara kuBhindura uye havaoni vati kunyange kunge azvaidawo kukukwidza sakanzuro musarudzo dzakatasirwa gore rino vakasiyana nazvo mushure mekurangaridzwa zvehurema hwavo.
Daidawo kuparticipate kuinta kansela kwandogara pati vanhu vakauya vachindudza kuti you not akwanise kuparticipate because awone vanhu havambo kuvhotere. Saka because of that ndakabva ndangofila kuti maybe andikwane pavanhu vanoona.
Izvi zvatsigirwawo namuzvare Tarisai Mashanga, mumwe mugari wekubhindura zvakare uyo akasangana netsaona yekudonha ndokuvhunika bhonzo rekumusana zvakazoita kuti asakwanise kufamba.
Kana tichitofamba sena hangu ndine uchihama roads acho anoona akazoti uchi inopesera yatofa uyo mashops makavakwa zvekuti handikwanisa kutopinda kana zvido zvitengera unoenda kutotuma munhu.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima pamwe nemunyori mubasi iri. Tatadzawo kubata gurukota rinoona nezvemadzimai munyika amai Stembiso Nyoni. Asi vanomirira vakaremara mudare resenate muzvare Naspa Manyau vaudza Studio 7 kuti zvichiri kunetsa kuti madzimai ane hurema atambirwe munyaya dzezvematongerwo enyika.
Sevadzimai vane hurema tinotarisirawo kuti tinge tichipindawo mune zvematongerwo enyika, nekuti tinokwanisawo kuve tiine madecisions nemasolutions kumatambudziko atinosangana nawo. Zvino tinotarisirwawo pasi tichionekwa sevanhu vasina chavanogona.
Mumusangano wanhasi madzimai aya ati vanofanirwa kubatana voita chirirangwe kurwisa kuti kodzero dzavo dziri kutyorwa dziremekedzwe. Musangano uyu wanga wakanangana nekudzidzisa madzimai anorarama neurema kuti angakwanisa sei kuzvimirira uye kurwira kodzero dzavo, uye wapindwa nemadzimai akawanda kubva kumatunhu akasiyana siyana emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komishina anoona nezvekurwira kwekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations kana kuti United Nations High Commissioner for Human Rights nhasi aburitsa gwaro rinoti mauto eMali pamwe nevarwi vanobva kunze vakaponda vanhu vangangosvika mazana mashanu kana kuti 500 panguva yekudzivirira kurwiswa kwevanhu vaionekwa sevaipikisa chitendero cheIslam kana kuti anti-jihadist mudhorobha remura muna kurume 2022. Izvi zvinonzi negwaro iri hutsinye hwakapfurikidza kubva zvatanga kurwiswa kwevanopikisa Islam muna 2012. America yabvisa matanho ane chekuita nedenda reCOVID-19 pakutsvagwa kweupoteri anga achishandiswa kumuganhu weAmerica neMexico mukudzivirira kana kudzinga vanhu vainge vachida kupinda munyika iyi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Maguta emuTexas ari kumuganhu akatara nguva dzechimbi-chimbi kana kuti state of emergency achigadzirira dambudziko revanhu vakawanda vanotarisirwa kuedza kupinda munyika. Kunyange sangano rinoongorora nekuyamura vanhu nezvekudya pasi rose reWorld Food Program kana kuti WFP richiti huwandu hwevanhu vave kuda ruyamuro rwechimbi-chimbi munyika vari kuita vashoma nekuda kwekukohwa kwave kuitika, vamwe vagari munyika vanoti upenyu huchiri hwakavaomera. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
WFP yakazivisa mugwaro rayo rinobatanidza mwedzi mine kutanga kwegore kuti uwandu hwevanhu vari kuda ruyamuro huri kuderera zvekuti vanhu vangangosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 3.9 miriyoni chete ndivo vanoda ruyamuro rwechimbi-chimbi kusvika svondo rekutanga remwedzi wakubvumbi kana zvichienzaniswa nevanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri kana kuti 4.2 miriyoni vaida ruyamuro rwechimbi-chimbi muna kurume. Mutevedzeri wemutauriri weWFP munyika vatatenda Macheka vanotsigira gwaro ravo rinonzi Zimbabwe Food Situation and Monitoring vachiti
izvi zvinobva muongororo inoitwa nesangano reWorld Food Program inonzi Hunger Map Live. Ongororo iyi inotsvaga umboo hwakadaro kuti inzwisise magariro evanhu maererano nezvekudya.
Kunyange wandu huri kunzi huri kudzikira, vamwe munyika vanoti zvinhu zvichiri zvakaoma sezvo zvinhu zvave kudhura muzvitoro. Amai Brandina Mahove vekuhurungwe mudunhu reMashonaland West vanoti vari kutomesa chibage kuti vagaise upfu, asi vachiti havadye sadza rakadaro.
Kunyange tave kuwana upfu nekuda kwekuomesa kwechibage kwatava kuita, hazvisati zvadzikama sezvo zvimwe zvinhu zvakaita sesipo nemafuta ekubikisa neshuga zviri kutidhurira mumastoromu.
Amai Mahove vanoti vanoongorora kurarama kwevanhu vanenge vanongotarisa zvekudya zvakaita sesadza chete kuti vati upenyu hwave nani. Izvi zvinotsigirwa naamai Joyce Mhungu vekumasvingo, ava vanoti upenyu hwaomera vagari sezvo paine zvakawanda zvakaita semari dzechikoro nenhumbi dzechikoro zvinoda mari yakawanda pamusoro pemari yechikafu. Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidzawo kuti zvinhu zviri kudhura kumaruzevha kudarika mumaguta, zvekuti marita maviri emafuta ekubikisa anoita madhora mana kusvika pamadhora mashanu ekuAmerica muzvitoro zvemumadhorobha anoita madhora anodarika manomwe kumaruzevha. Mumwe anotengesa zvekudya kumhangura vaenias mberi vanoti vanokwidza zvinhu sezvo vachienda kunozvitora kuchinhoi, izvo zvinozovatorera mari yakawanda yekufambisa nekutakurisa.
Tinokwidza mitengo yezvinhu sezvo tichinozvitora kuchinhoi, uko zvinotidhurira nekuda kwekukwira kwemafuta emuti.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaGilbert Muponda vanoti kunyange vanhu vakawanda vave kukohwa hazvireve kuti upenyu hwave nyore.
Asi tinoziva izvo kuti munhu ararame nechikafu chete, panozodiwawo hembe dzekupfeka, kuendesa vana kuchikoro, kufamba yatingati travel iyaya. Izvi zvinenge zvakudawo dzimwe mari dzinodarika zvaunenge wakohwa iwewe. Saka tinenge tichitarisirwa kuti vanhu ngavakohwe kudarikidza.
Kunyange nzvimbo dzakawanda dzakawana chibage, pane dzimwe dzakashaya zvekuti vagari vanotoda kuramba vachiwana ruyamuro, sekutaura kwamambo Katiza Gombo vekwaZvimba.
Saka zvinhu zvizhinji, imwe nzvimbo yakaenda muna February haina kuzombowanika futi kusvika izvezvi, saka zvakakonzera draught yakatosimba munzvimbo mangu izvozvo.
Hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Pomazima, sezvo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Asi gurukota rezvekurima vaEnjas Masuka vakamboudza Studio 7 nguva shoma yapfuura kuti hapana munhu anofa nenzara, sezvo vachange vachipa bazi rezvekuyamurwa kwevanhu chibage chinorikwanira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri muWashington DC.
Kichi waza waza Friday my darling. Waza Friday
Seven. Echashika chirongwa chenyu chamunomirira nechishano choga choga, nasi muchirongwa chemagitare echasvondo rino tine hurukuro nemuimbi wemusambo wedziyo dzechitendero kana kuti gospel music. Wenzelas Makundisa anozivikanwa neremagitari rekuti Mpostori Wenzi. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvanzi Zininga weStudio 7.
kuti zvakunyatso kuimba commercially ndakatanga ndichiri kuchikoro like pa Cremon Boys aindopa ndakaenda
postori wenza hana uzombodzokera kumashure
from then andakutongoimba naye nechiimba naye then kunana 2003-2004 amet the 10% wako kanda peteno banditora bvaenda nene kuna McDee. I remember the day McDee bvandiimbisa takamira pakati pataifamba napo apart so pango ndichiimba vandaimba vatotetapo unoimba McDee was the manager he was the manager and the producer wa peteno pasina wako from there ndopaiitwa song yayo kuti ndinzverei yapepeni ndichapita mukurumbira hatina kusombodzoka shure
patave iko zvinei zvapo chiri kupisa chamakurira nacho iko zvinei zvichichi
Yeah, last year ndakaita my second live recording mono mdala kwa ala in Texas uko my first year in the United States
mira ndi kubate mrom iri the album ramae launcha ku Texas iri rinonza rinonzi chiiri
iri takari launcha under the banner yekuti Menje called Menje live recording
vanhu vakaritambira osei
well music is still coming out but with what I am seeing vari kuifarira receiving it ndinotenda mwari kuti pane dzakabuda so far vanhu vese vari kufara and they are still waiting for more
saka pari zvino vari kutarisira zvipi vateereri vanokuteverera
as no inini ndiri munhu asingadi kuramba akamera pawani place so ndinoti kana chinhu chikaitwa tikabera vamwe vanhu vanogona kunge vakutoti no saka toita sei kuti ichochi chachida inini ndatodenda tokumberi
right postori wenzi kune mumwe mukomana nemusikana wechidiki ari kunzou achiti inini kana ndakura ndoda kuzoita sampostori wenzi mashoko amungamupewe kumukurudzira ndeyekuti
tanga ndechekuti namata kuti mwari akuitire nyasha dzekuti ubudise zviri mauri mwari zvaakaisa imomo and izvozvo zviri mauri izvozvo and work towards it nekuti if you perfect the gift you have that gift is unique
saka inini ndofanirwa kuti mundipe chimbo 1 chiri pamwoyo penyu nhasi chamunoda kuti tigobuda nacho mudariro
I would want you to play my song inonzi waka waka that waka waka song you know ine ma songs akaimba kare kuzimbabwe kuma crusades
tokusiyai muchirohwa neka medley kampostori wenzi ngatitambe zvakanaka
Manga muchinzwa kambo kanonzi waka waka manzwa hurukuru yaitwa na Wenceslas Makundisa anozivikanwa nerima gitari rekuti mupostori wenzi ari parunare kuTexas naIvan Zisininga weStudio 7 musakangwana chirongwa chedu chelive talk na 8 pm manera nhasi apo tiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dziri kutariswa munyika gore rino sezvo nguva yedu yapera regaiti tarise misoro yenhau zvakare Basi runwana nene zvikudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa rinoshevedza mumiriri weAmerica munyika iyi pamusoro pemashoko ake kuti South Africa yakatengesera Russia zvombo zvehondo muchivande. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti muve nekupera kwesvondo kwakanaka. Ndokusiyai maoko anotungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ya sangana mthakazi kweza kusihlwa ngolwesihlanu ngolwesihlanu mhlaka 12 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abongi beZimbabwe bamanyanela abanye babo emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lweInternational Nurses Day. Bekhala ngeholo eliphansi njalo besola uhulumende ngokwehluleka ukuthenga imithi yokusebenzisa ezibhedlela. Uhulumende wakwele South Africa ubika ukuba usebize umeli wemelika kulelo lizwe umnumzana Ruben Brigitte ukuze azophendula imibuzo ngodaba lwakhe lokutshela abezindaba izolo ukuthi ele South Africa lithengisele uhulumende wase Russia izikhali zempi zokuhlasela kwele Ukraine. Ugatsha lwezemali solwethule iziqondiso oluthi zijonge ukuqinisa umnotho ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka ligugudeka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abongi beZimbabwe bamanyanela abanye babo emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lweInternational Nurses Day bekhala ngeholo eliphansi njalo besithi ezibhedlela akula mithi yokwelapha izigulane. Usuku lolu lunanzwa emazweni achiyeneyo omhlaba ngenjongo yokuqakathekisa indima edlalwa ngabongi kwezempilakahle. I-International Nurses Day iza ngesikhathi inhlanganiso ye-World Health Organization isanda kufaka eZimbabwe kuluhlu lwamazwe angamachumi amahlanu lanhlanu 55 alokusadalala kwezempilakahle okungamelanga abongi labodokotela bawo baqhatshwe ngamanye amazwe ikakhulu athuthukileyo. Abongi labodokotela beZimbabwe baphuma buthumuthumu elizweni besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe afana leBhilithane. Kodwa iZimbabwe Nurses Association ikhala ngokuthi lokhu sokunzima kulandela inyathelo leWorld Health Organization. Ngenyanga edluleyo umphathi ntambo wezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usolele eBhilithane esithi lidala amacala amabi kakhulu ngokuhuga abongi labodokotela beZimbabwe bona athi bachiya isikhala esikhulu elizweni labo. Sibuze umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals umnumzana Anthony Majongo si ukuthi bathini ngosuku lweInternational Nurses Day lolu namuhla.
Imali isalary yethu vele ayisakhwani, ayisayenzi ukuthi vele siphile lapha eZimbabwe. Kodwa sazama ukuthi sikhulume ne-government ukuthi ilungise konoko, sahlala phansi le-parliamentarian committee sakhulumisana, sayinika izikhalazo zethu ukuthi sifuna isalary yethu ibe i-US dollar futhi sifuna ukuthi siphile kule. Sibona futhi ukuthi umongikazi wayasuka lapha eZimbabwe wahamba eBritain kumbe eAmerica wadinga umsebenzi konako. Le ndaba yokuthi vele imali yalapha vele ayisathengi, asisakwanisa ukuphila kuhle le salary leyana. Kodwa sibona futhi ukuthi i-government, sabona uminister wethu ye-health wahamba ukukhuluma le World Health Organization ukuthi basimise ukuthi singahambi ngale emazweni sidinge umsebenzi. Sacina safakwa ku red zone ukuthi vele abasivumile ukuthi siphume lapha sihambe eBritain kumbe eAmerica kumbe eCanada.
Indaba yokufakwa kweZimbabwe ku red zone le iliphatha kabi kanganani, ngoba siyibonelo msekeli kamongameli welizwe ongumphathi intambo njalo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga kusikhatshana esedluleyo esola amazwe afana labo Bilithane, amazwe athuthukileyo ngokuqhatha abezempila kahle abavela eZimbabwe.
Kunoku vele siyakusula le ndawo yokuthi vele umthetho uyasivumela, umthetho welizwe ukuthi sisebenze khona kusiyafuna ukusebenzela khona. Kodwa futhi sayikutazwa ukuthi laye ezi uminista wethu wafanele ukuthi asihlalise phansi, sisale phansi sikhulumisane ukuthi sivumelane ukuthi sithole imali iyakhwanayo. Kodwa na wahamba wakhuluma le who sayenzwa i-red zone ukuthi we are red zone, asikwanisi ukuhamba. Khonoko vele kuyasihlupha ukuthi bafuni siyenzeni, sho bafuni siyenzeni, siyafuna ukuphila lathi, sifuna imali iyakhwana lathi.
Indaba yokubanjelwa izithupha nguhulumende esingathi yibonding sizwe likhala kakhulu ngayo njengabongi labongikazi. Ngesikhathi kathesi nje idale lephalamende libhoda ngelizwe esibhedlela lisiza ukuthi kuyini okulihluphayo njengabezempilakahle. Iliphatha njani leyo ndaba yokubanjelwa izithupha?
I-government yamadiploma yabamba indaba yokuthi vele bayabona ukuthi siyakwanisa ukusebenzisa ama-certificate pande ngale sijinge omunye umsebenzi. Kodwa kuso right umthetho akuvumi konoku. Siyakuthaza ukuthi i-government inike abanikazi bemadiploma ama-diploma abo.
Umnumzana Anthony Majongosi ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri uthe ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile. The Voice of America, direct from Washington. Uhulumende wakwele South Africa wazise namuhla ukuthi usebize umeli weMelika kulelo lizwe umnumzana Ruben Brigitte ukuthi azophendula imibuzo ngodaba lwakhe lokutshela abezindaba izolo ukuthi ele South Africa lithengisele uhulumende waseRussia izikhali zempi ezasetshenziswa iRussia ukuhlasela ele Ukraine. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ingcitshi yacubungula ezombusazwe zithi ukufuthelana okukhona phakathi kweMelika leSouth Africa kathesi kulamandla okudumula ubudlelwano bamazwe lawo mabili kugcina ukubhazamisa lokudlelwano bamazwe omhlubulo wangezansi lwesekwazi leAfrika. Umnumzana Bridget utshele abezindaba izolo ukuthi ufunga ngempilo yakhe ukuthi umkhumbi weRussia wafikela eSimonstown ngompalakazi nyakenye wasuka sugcwele izikhali zempi ezasetshenziswa iRussia ukulwisa eUkraine. Ingcitshi ecubungula zombusazwe bamazwe atshiyeneyo omhlaba umnumzana Thembisa Fakude ongumcwanhlanganisweni ye-Africa Asia Dialogue uthi inkulumo kaBridget le iveza ukuthi ulobufakazi obubambekayo ngalolu daba okuyinto ezafaka ele South Africa enkingeni enkulu.
We are in a very serious situation and one will expect that of
singazithola sesixotshiwe kumanyano we-AGOA obusipha iSouth Africa ithuba lokuthengiselana leMelika impahla ezifika amabhiliyoni angamachumi amabili.
Ought to compromise, no give away the 400 billion rand worth of trade with United States.
ufakude uqhubeke ethi kulengozi ukuthi le South Africa lingazithola selisetheswa izitheso zomnotho ukuza kwenza impilo ibenzima kakhulu kumuntu wonke elizweni. Kodwa ke le South Africa lithi alijabulelanga inkulumo ethulwe nguBridget umphathi ndaba ogatsha lwezokuxhumana unkosikazi Khumbuzo Njavene. Utshela bezindaba ukuthi bakhathazeke kakhulu ngenkulumo kaBridget.
The ambassador has not followed diplomatic channels in terms of
akusiyo indlela okukhulunywa ngayo nxa ummeli welizwe elento ayisolayo. Uphambanise kakhulu umnumzana Bridget.
If the US has concerns about anything in South Africa, they are allowed to raise their concerns by their channels.
Ngakwelicele umongameli Cyril Ramaphosa utshela idale lephalamende ukuthi uzavuma ikomishini ezaxwayisisa ngalolu daba. Kodwa umkhokeli webandla eliphikisayo kwele-South Africa ele-Democratic Alliance, umnumzana John Steenhuisen, uthi akuzwisiseki ukuthi kungani kuthiwa kuzahlolisiswa lokhu sekule nyanga ezisithupha lesi sihlakalo senzakele. Ubudlelwano bele-South Africa nele-Russia buqale ngesikhathi sempi yobandlululo kulelo lizwe. Lapho eleRussia lasekele kakhulu inhlelo zokulisa umbuso bandlululo wabamhlophe. Selokhu impi yeRussia leUkraine yaqalayo, eleSouth Africa likaze lisole iRussia ngaphandle kokuthi amacelo mabili uzafuze akhulumisane, ikhetha ukungathathi hlangothi. Enyangeni ezidluleyo, iSouth Africa yemukela abaphathi ntambo beRussia kanye neMelika yathembisa ukuqinisa ubudlelwano bawo lamazwe omabili. Kodwa ke ingcitshe ezicubungula ezombusazwe lozobudlelwano bamazwe zithi osekusenzeka manje ele-South Africa lizithola selidabukene phakathi kwamazwe amabili njengoba ngakolunye uhlangothi lifuna ukuqhubeka liqhubeza amabhizimusi neMelika, kanti ngakolunye lisafuna njalo ukugcina ubudlelwano balo bakudala leRussia. Kusenjalo le-South Africa lithi lingaqeda ukuzisisa uBridget ngenkulumo yakhe ayethulele abezindaba. Umphathi ntambo wezokudlelana weSouth Africa namanye amazwe omhlaba unkosikazi Naledi Pandor uzakhulumisana losowabo weMelika ebeka sobala kukhonona kwelizwe lakhe ngendlela uBridget asiphathe ngayo. Mesulo 7 Johannesburg kweleSouth Africa, nginguThuso Khumalo.
Ugatsha olubona ngezemali elizweni solwethule iziqondiso oluthi zijonge ukuqinisa umnotho. Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla isisindo okwethusayo nxa liqathaniswa leMelika. Intengo yezinto layo iyakhuphuka. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezenotho zithi amanyathelo la kasoze aphathise ngalutho. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Encwadini elotshwe ngumphathintambo wezemali, uProfessor Mthuli Ncube uchasise ngamanyathelo esezothathwa nguhulumende ukubona ukuthi liyazinza idola leZimbabwe kanye lokumisa ukuqhubeka iqansa intengo yempahla lendleko yemisebenzi etshiyeneyo. Unobhala womanyano wenhlanganiso zezisebenzi oweZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi akukho okutsha kulokho osekusenzakala ngoba kuke kwenziwa njalo ngesikhathi umnumzana Gideon Gono engusiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe.
Sike sabona ke ama-tariffs kuthiwa ngama-duties ekhitshwa ebiselwa, ikhitshwa ebiselwa. Sesike sabona ke isikwelede zika-RBZ okungazakaliyo ukuthi imali yangkhona iyanceda okungakanani. Abantu bathengelwa izikotshikara, abanye bathengelwa amatarakitha, banikwa okutshiyeneyo. Leyo mali kwathiwa iyabhadalwa ke i-treasury, yafakwa phezu kwamahlombi ke yama-taxpayers.
Umoyo uqhubekethi kuzaba nzima kakhulu kuZulu ohola ngedola leZimbabwe njalo kuphazamise abamankampani alungisa impahla elizweni ukuthi bamelane lempahla elungiswa kwamanye amazwe ekuthengiseni impahla yabo.
industry yetu ke iza survivor ungakanani, sizakwanisa yini ukukompita ke lamanye ama industries angaphandle kwamazwe aqinileyo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Lindani Mkhwananzi, yena okhala ngeholo elinganeliyo esithi kuzongezelela ubunzima ebantwini abanjengaye abangaholi ngemali yakwamanye amazwe. Umkhwananzi uthi isimo eselizweni sesibangela ukuthi abantu baziphathe ngendlela engalunganga, ogoqela ukusebenzisa okudakayo lokunatha utshwala okudlulisa amalawulo kumbe obuphekwe ngokungalungelanga impila kahle yabo bezama ukucatshela indubo.
Isituation ekhona lapha elizweni inzima kakhulu, abantu abasakwanisi ukuthi bathenge into abakufanele bazithenge. Umuntu usekwanisa ukuthenga nje isitshwala kumbe lama-chunks kumbe lombhida, yikho as long kubambe isisu, yikho akudlayo kuphela. Kubi kakhulu lapha elizweni.
Ophatheke kwezokuhlaziya ngezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi uhulumende kumele alwisane lodubo lwenkohlakalo kuqala.
Kaninginingi sikhuluma siyayilwisa i-corruption, senza umlomo nje siyichothoza, kodwa kathesi sokumele sibone ukuthi labo abephula umthetho kumele baboshwe.
Okunye kwalokho okumunyethwe yincwadi elotshwe nguNcube emizameni kahulumende yokulungisisa isimo esibi somnotho elizweni, yikungahlawulisi imithelo kulabo abathenga impahla eqakathekileyo kwamanye amazwe, khona okwake kwenziwa esikhathini sangemuva. Ekubuyeleni kokusetshenziswa kwedola leZimbabwe ngomnyaka 2018, uhulumende wathi yena isisindo salo silingana ledola leMelika, kodwa ngemva kwesikhatshana nje isisindo sedola lelizwe saqalisa ukwehla ngesiqubu esikhulu kuze kube manje. Sikhuluma nje idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe aphezu kwenkulungwane 1212 emkambo oweReserve Bank of Zimbabwe, kodwa ngale emkambo wensitha selithengwa ngenkulungwane ezedlula ezimbili zamadola. Umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe bahlala bevika ngokuthi isimo somnotho welizwe siba nzima ukuphuma edakeni esikiso okwamanje kungenxa yezijeziso zomnotho ezetheswa eleZimbabwe ngamazwe aphetsheya agoqela iMelika, iBhilithane lamanye amazwe aweYurophu. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi lesi simo siphazanyiswa ngumbuso okhona lenkohlakalo esisabalele elizweni, ikakhulu isenziwa iziphathamandla zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Umcebisi omkhulu kwezomvikela esigodlweni sikamongameli weMelika ese White House umnumzana Jake Sullivan ube lomhlangano obalulekileyo lomphathi ntambo obona ngobudlelwano beChina lamanye amazwe umnumzana Wang Yi oqhutshelwe kwele Austria. Lo mhlangano wensuku ezimbili ubikwa ungokukhulumisana ngendaba ezichiyeneyo zobudlelwano bamazwe omabili ikakhulu kwezomvikela. Ikhomishini ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu kunhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-UN High Commissioner for Human Rights yethule umbiko othi amasotsha kwele Mali abulala mahlayana abantu abangamakhulu amahlanu 500 ngesikhathi sokumelana lokuhlaselwa ngabeqembu labesimoslem abedlulise amalawulo abejihad kuhlelo olwenziwa ngombimbitho ngomnyaka ka-2022. Inhlanganiso ezimeleyo eChildren in the Wilderness namuhla inikeze izikolo ezedlula amashumi amane esigabeni isemathebeleland isipho samabhuku aphathelane lokulondolozwa kwezemvelo lenyamazana zendle. Linhlanganiso ithi inanzelele ukuthi intsha yanamuhla kayilalwazi olujulileyo ngokuqakatheka kokulondoloza imvelo. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba eseVictoria Falls.
Abe Children in the Wilderness bayabele amabhuku la azinkulungwane ezingaba ngamachumi amathathu 30,000 emkhosini owenzelwe eVictoria Falls abawuqoqe bemanyanela bohlangathi lokulondolozwa kwemvelo lezinyamazana zasendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority. Ekhuluma emkhosini wanamhlanje unkosikazi uSue Godley ugcizelele kakhulu emazwini okuthi intsha lamuhla kubalulekile ukuthi ifundise ngezokulondoloza njengoba kuyizo inkokheli zakusasa. Amabhuku la uthi labo bawathole njengesipho esivela enhlanganisweni yaseMelika eBooks for Africa besebenzisana labo hlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zentuthuko olweUSAID.
To date, I think we've had about 170,000 books which we have delivered to schools throughout
silesikhathi sisebenzisana labo okwamanje sebesilethele ingwalo ezingafika phose ezilikhulu lasikhombisa 170,000. Unkosikazi Godley uthi inani labantwana esabelweni lesi kabafinyeleli iziphala zamabhuku ama library okuyikho okubangela ukuthi uhlupho lobuyanga luqhubekele phambili.
That's been brilliant, and when a child is able to read, they can understand a lot better when we, for instance, come in with our eco club curriculum.
Lokhu sikubona kuqakathekile ngoba nxa umntwana esenelisa ukubala bayenelisa ukuzwisisa kakhulu ngabakufundiswayo. Ngakho sibona ukuhlanganela lokhu kuphakamisa imfundo okuyikho okulangathelelwa ngabezimpacts kanye lomhlaba wonke ngezokulondoloza. Kumpumela yeZimbabwe School Examination Council yomnyaka ka-2022 kwababhala imihloliso ka-Form 4, izikolo ezilithumi lasishiyagalolunye esabeleni seBhinga zaswela ngitsho lwedwa umntwana owaphumelelayo ukuthola imiklomela yokuqhubekela phambili ukuya ku-Form 5. AbeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee bakusekela lokhu ngokubika ukuthi isilinganiso sabantu abafika amajumi amahlanu lantathu ekhulwini 53% emathebeleleni North liphelela kumfundo e-primary okwenza indawo le ibe sezingeni elephansi kwezentuthuko kulezinye izabelo elizweni lonke jikelele. Oyamukele ingxenye yalesi sipho samabhuku umnumzana Amos Gwema omunye wabasebenzela uhlangothi lweZimparks. Yena ke uthi lokhu kuyabongeka ngoba lakho lokhu kuyaqinisa ubudlelwano lezakhamizi abasebenzelana lazo.
So by doing that, we'll be bridging the gap between the community and wildlife officers.
Ngokwenza lokhu sizabe sivala isikhala sokuthi izakhamizi zibe sazi ukuze zenelise ukusibikela okwenzakalayo kwezemvelo endaweni zazo. Umzekeliso walokhu yikuthi ababulala inyamazana bengathumba lindawo balakho ukusibikela ngoba bazabe sebesazi ngalezi ngwalo.
Izikolo ezabelwe lesi sipho ngezincelezelane lewange leChizarira National Park esemangweni weBhinga. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisewange nginginokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Was a Friday
namhlanje silomaskandi uBlessing Bankwe Spanda ohamba njalo ngegama elithi Qhatho. Yena ke ucula ekogodlwayo. Asizweni ixoxa lo Ezra Chisa Spanda we Studio 7.
nasio te se wempana u tambelu shone koni.
Uqatho ucula ekomahlaba ethwale lapha pheka khona umculo yakhe kamaskandi asizwele ukuthi yena wazalelwa nga
embembesi abanye bayazi la kunomngcele khona kaGoldwayo nebelingwe ngokungena kulomkhakha wezomculo ngafike ngethiwa igama elithi Qhathanzipho yesaya salishintsha ngaqala ukubizwa ngoqhatho ngoba elithi Qhathanzipho bese limuyini lapha emculweni lele emakhaya khona kokodlwayo lana namanje ngisakhona la kokodlwayo
wenza enemkhuze kodwa noma wenza uyagala uma ngabe impahla zenke yini ufone ebusuku uma ngabe impahla yakho yini ungafone emini uma ngabe ukudla kwenja.
Upanke upheka umculo wakhe sekhaya njalo selamadlalathi ambalwa athi liphona namadlalathi akho mdawini.
Idlalathi lami lakuqala ngalethula ngaphansi kweqembu iqhathanzipho lele ngalishintsha sengiseba ngiqhatho lelo dlalathi belithi ngalendandatho 2018-2020 ngethula futhi elinye idlalathi ebelithi lona inkomo zabelungu ngazo ukuthi 2022 yethula idlalade lithi self defense kukhona ngiqoqozele emphakathini elithi utsheketsho gezayo isihloko sithi ntilili ntili
Banengi abaculi abajabuka emfilabuso. Pho wena wathinte kanjani uze ungene kulo mculo qhatho?
Lokulandela umasikandi ngendlela ebengiwulandela ngayo. Especially umasikandi waseSouth Africa. Kunabantu ebengibakhonze kakhulu abebeculo umasikandi. Kusho ukuthi ngothando engaba nalo. Ilono lwangifaka la emculweni.
Sola mina bamtisi lubabazi Sola ma 2000 nampa kulima ndebeni Mina ngizamasi ngizamasi bawashona.
Umculo kaQhatho uthakazelelwa ngabantu abaningi. Abalandeli bengakuthola ngapi kanye nomculo wakho?
Umculo wami uyatholakala ku-YouTube, uyatholakala kuma-digital platforms, inkomo zabelungu by Qhatho. Uyalithola idlalade likhona. Uma ufika ku-YouTube uyasetsha utsheketsho gezayo azolandelana amadlalade. Ngiyatholakala ku-Facebook utsheketsho gezayo, ngiyatholakala ku-Facebook iqhathanzipho silovo. Inombolo yami u-0774559564.
Umthumo ngamasikandi udume kakhulu eMzansi singene kwele Zimbabwe ikho nje umculo kokodlwayo uQhatho ebesihlakaza ngawo kuhlelo woza woza Friday mpela zone mina ndikini lonke igama lamukezwa Jesus Banda.
Suka madoda Qhatho insizwa yakwamahlaba ithwale uhlabela ke kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwethu esithi kulotshekesha ogezayo. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk Lamhlanje sikhuluma ngamalungiselelo okhetho. Ukuziphetha sikhangele ebezihamba phambili. Abongi beZimbabwe bamanyane labanye babo emhlabeni ekunanzeni usuku lwe-International Nurses Day. Bekhala ngeholo eliphansi. Kwanele igama nguNtungami Linkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.